DJ Eno Music.
I see them coming from far, and I say, where am I going?
DJ.
Even the enemies, them know I'm highly protected and highly anointed. Even the devil is in there of him. Giant touch me, that God you have done a killer.
I don't think I can watch that. Oh, Eva, when I can't have a company, go near. Nekuti vatikachizvi nyipira but funga kuti vanondidzosera. Saka ndovatyokera nekuti ndoziva kuti ndoyera. Ndoyera saka ndinongosvika chibva ndangovatemera zvirango zveupfumi. Kubva ndavakudza ava nhonge nyama ava nhonge. Ndovada vari gumi nesere kubva vaita vamwe futi vakumi. Ndobva ndavakudza ndinovada vari mhumi. Ndichiti Zida, Shindi, Vachi, that's a one by one. Kosika, Matos and Tonu. Nekuti, in an internet thing in the whole Nerezwa, in Macamera, and Pacho, this
year, Guardian, watch over we are crying for your mercies. Angels, watch over we make your most dangerous. Mercy, watch out for this. That is bad. This is a junior bad.
Duba tawla kuti, nindinu imba jihita zweku fembira. Saka, handizi, bayoneta jimusoru yegora. Baita zweku chopira. Nekuti, jamurema lirisi, ribo pira. Girozi, indo, doja, indo siya java pondera. Yopa yava.
Major, killer. Many fake stories they say. I don't know how much they get. Never worry about me, we no worry about them. Never watch our style. Yeah, them and them think with the most that them can't do me. No not all, no not all, no day. I'm gonna shine 25 hours a day. Yeah, major.
Vanu titinda kama tazira. Po iwa vana kana chava kamburi gunira. Nekuti vanu wachishi njipira. Vachunga kuti vanu ndizosira. Saka, ndovatyokera. Nekuti ndoziva kuti ndoyera. Ndoyera, saka ndinongosvika chibva ndangovatemera zvirango zveupfumi. Kubva ndavakudza ava nhonge nyama ava nhonge. Ndovada vari gumi nesere.
Jaja send your blessings. Guardian watch over we are crying for your mercy.
Angels watch over we make your most dangerous. Mercy watch out for this. That is bad. This is a junior bad.